Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kumiguru 14, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwefekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes machallenges tinawo yes ZANUPF inotyizira vanhu asi isu semapurisa isu sematicha isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu ndomashoko ari kutaura nevanhu
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva votaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo ZANUPF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza2023 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi cheNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo fekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reEmpower Bank Limited Youth Business Startup Pack kwamutoko. Fekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango inonzi yakaumbwa nebazi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB Sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi. Mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi. Mumiriri weUzumba muParamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda.
Chirongwa kuti takanaka nekuti varimi vedu havachafamba kuenda kumbare kunotengesa zvinhu vaifamba vari pamusoro pemarori zvakare vaakungotakura zvinhu zvichienda kana kuti ivo vefektri vari kuya kumunda kuzotora zvinhu zvichienda fektri kutaura kuti mhiri vaakuona nguva yakakura ari pamunda achirima achiona mari yake achiita muhome upfumi hwedunhu reup hwaakusumuka kuenda mberi kana upfumi hwevanhu hwasumuka kuenda mberi magariro evanhu aakuita nani vaagona kuendesa vana vachikoro vaagona kuendesa vana kuchipatara vaagona kutengera vana vamagumbezi ndoo vision 2030 yekuti tinge tine upenyu huri nani hwakayeruka hunofadza vanhu.
Tichitarisawo panyaya yemabasa panga tarisirwawo here kuti panga rerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa.
Hongu mabasa aripoka zvinhu zvavari kuti vakaapa izvi ane basa rake anezvabarake anenge aigadzira gadzirawo mashini ane zvoshoma achitanga achigadza matomati achitiridza mbishana mbishana kuti mushini unofambikwa sei anenge achidaro achitambira achitsiga nemusoro basa rawanika hapasisina shishiri
shokora munga pao kuvarimi.
Chirongo chaitwa iti cha kungola kuti kuvarimi chijitwada matomata yetu pa kukuru ta heta mavaraji zaya alupura 140-150 tons pe heta umbo zwa kutai waka tamta mbarakeli second republic ya kipinda vision 22.
Tanzwao mtungamiri wenyika wachiyambira avarimi, wanonzo waru kutengesa mbeu nefoteriza shwa wanengo wapiwa. Jiza munga taura.
Kara wapu wachukwene tina urumi hindi, chekutanga, chawala kushwane nyekuti, wabasirwa, wapu wachukwene tipasina, chakina shibatisho, wapu wachukwene tina, nyekuti urumi hindi ino nimbanewe, wawona kwaite hacho, wawona mbeu tacho, wakulo tengesa, nyika ila kwa ino enda. Kuti iwe unangu wapuwa shikwele kikuturi nienyika wanawe Zimbabwe waji wa shikuta kwenye Zimbabwe cheti chirimu organization na kapana na nana asajati saka unungu wakanda hivyo kwe waramu wa mziai wa atu ude
awanga varu miri wa uzumba mparamende wa simbane utamudari kwa wa shitaura ni Studio 7 vari parunare kuzumba. Alliance inoti misangano yayo yakafamba zvakanaka nezuro kubigita East, Bigita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti varambe vakatarisana nebasa rinofanirwa kuitwa zvisina mhirizhonga mukati. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura nevanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Ngatinzwe hurukuro yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Nuvese chandaona nse mtauriri we Movement for Democratic Change. Ndaka mira mtauriri we Duba Advocate Mahere. Ndeche kuti vanuvese mumasvingo, mumareserva. Vari kutaura kuti yes, ma challenges tinao. Yes, ZANU-PF inotyizira vanhu. Asi isu semapurisa, isu semateacher, isu sevagari vemuno mumasvingo. Tiri kuti mukomana ngapini. Nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misanganewo yenyu irambe ichibudirira?
ZANU-PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu seMovement for Democratic Change toramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence, but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogiramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu veMovement for Democratic Change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriva, maconductor, mastudents, mateacher, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu veZimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro nodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu seMovement for Democratic Change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaun, vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mishonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurova vanhu salara haina basa. Vanhu havachawani mapensheni, hasina basa munyika muno. Asi isu seMovement for Democratic Change tiri kubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vachitaura vari parunare kumasvingo Natanonoka Wande weStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau marimwe zuro kuti bato ravo harinei nekurwisana kunoitika pamisangano yeMDC Alliance, vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato reMDC Alliance. Harare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiyiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kurwa ndikunyora tsamba kuti ndanga ndiri pano zvondaenda matv nemaradio tanzwa kutambudzika ndichingogadzirisa because anenge achipindirwa nedust muin mukati mwemuya.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park muNational Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi, mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo, anogona kuzoita mvura inotanga kuzongeya kuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro, uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinoti pachirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Atinoti pachirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri, uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vahamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi environmental impact assessment. Environmental impact assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo dzichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment, muchange muchikanganisa nharaunda, muchakonzera kuti pange paine makomba, muchagadzirisa sei makomba iwayo, muchamavhara sei, muchaita seiko padhasi richange richisumuka rinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kuri kuitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakange proposa back then kuti kota diri isusu kuti madhamu ese tikandoadhambira mupi imomo, and was advised kuti ema haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panhu ipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
Vahamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo, uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi mana nevasere kana kuti 4648, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica hwakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCOVID-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu remasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro nhumwa United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda Ishe Chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeta-geta kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonzi iwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye, ikudubuke, itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu waPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka pindurai tinzwa.
Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapresident kuNew York kunotaura, mota idzodzi idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya, dzakaipai dzatemwa kumaroni dzakai kuno munhu wanga achida kudzika Chamisa kubva mumota. Takonesewa zvimavhidhiyo vachida kusengana, vachida kubudisana mumota kudini kudini kwavanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeUN General Assembly gore rino vhiki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaita chamichangoda kurawa vhiki ino chai chaiyo nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi vanhu vakazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimbabwe kwakaita
vamafume pindraitins
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachinamasa kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakads vaya havasi vezano ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano pf yacho vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu
ndoveaaiokuambaaaaura mafume toda kutaura zvinhu zvakasiyana wataura kutive kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana handiti
muri kuvaramba here vanhu nayo vazulu ndokumbirawo kuti ndipedze kutaura
vemasankisheni vanhu vemaplakadzi vemasankisheni veviolence
ndati vazanu mazanu here vanhu vanga vakamira ivavo
vachinyoka siyai vapindure
nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidhiraivha mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezano tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai vanhu vanozikamwa chero pamaindaneti mapikicha avo aripo vapfanha vezikosi
petai chirongwa chedu vachinyoka
statimendi dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezano p f muchaona kuti munorapwa nevatungamiriri wenyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achibero zvinoita sokuti chi uri kutaura zvinhu zvine musoro vhidhiyo haineti kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tichitaputa moto vhidhiyo yakadero haimboneti bati vana vanotwista mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinge zvokutiko pane zvinoitika iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibhurichi kuno yakunaka yava nemore than 250 kilometers dzetara yairevhwa najona moyo nedere rangwena kuti masvingo nekapeti vaishangani mangwana tiri kuivhura
vanga vari gweta uye vari nhengo yezano p f vatinongodaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weCBS 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni munatso unyatso wakangopinda mukati ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti has maybe brow or something ndobva ndaenda kwadoctor doctor akati no this could be something else ndobva ndaenda kuna oncologist ndobva ndaitwa matests ndobva vaona kuti mamine lump ranga rafragmented kuita kuti mapiece mapiece kwakubva ndaitwa inonzi biopsy ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zveshuwa yakabva yaprove kutengeri stage 2b
ava ndimo zvarefu ngai munyeza vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa2017 muzvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uku kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura and haitangike mishonga yekimo haitangike radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day unoneed almost about $2,000 saka kana uri munhu wekuti hautorina mari uri kubvawo kusina kana cent hautokwanisa kuzviita.
Muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uyewo zvive nemishina nemishonga.
Ndechekuti dei hurumende yakwanisa kuwana mishonga inokwanisa kuti vanhu vabatsirike matima nenyika nekuti vanhu vasabve kwavanenge vari kana kuti ari kubva kwamutoko ari kubva kubulira mangwe ari kubva kupi ouya kuno kuHarare nekuti mahospital mashoma ende unonzwa kuti dzimweni dzenguva mushini unongori muno muHarare saka vanhu vese vakuuya manje kunogara kugarira mushini mumwe chete weradiotherapy muHarare. Mishini dei yawanda mumahospital akati wandei so that munhu wese anowana access ari kwaari ikoko vamwe ari kushaya mari dzemabhazi.
Izvi zvakatsinirwawo namai Rumbidzai Kanhukamwe avo vakarwarawo negomarara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3. Amai Kanhukamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa.
Saka mushonga wacho unonetsa kuwana one nekuda kwemari. Nokuti ndoda kupa muenzaniso wekuti session yechemotherapy iri one inogona kuita between 2000 to 3000 US dollars. Iri one. Asi pamwe pacho unogona kunzi iwewe uri kuita ma sessions 18, uri kuita ma sessions 24, uri kuita ma sessions 8. Depending nekuti une type ipi yecancer uyezve cancer yako yafamba zvakadini.
Amai Kanhukamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe yecancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS.
Zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointrodusa yatingati isusu cancer levy kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer sekuvapo kunongovapo AIDS levy. Ngativewo necancer levy.
Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe Valove Mumakurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. Vamakurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wokuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika, rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer Registry inotiwo vanhu vanosvika 600 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika. Vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzvo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi waGumi Guru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 14 kumfumfu 2021 ngukip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izani.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose ikhulu 92 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye elizweni 4648 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegciwane le-COVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe u-Ezra Jesus Banda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona ina zange ibe khona nga?
Asezwa ngayo la.
Akuna muntu ofa ngayo nga?
Hayi,
zangisizwa. Loku kugula zange lizwe.
Asezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga?
Hayi, seKariyama.
Oh, Kariyama. Kodwa zange likubone nje.
Hayi.
Vele loko twa mamask hayi zange lezi.
Hayi,
lifaka na mapolisa kuphela.
Ah, amamask asifaka.
Hayi, yafaka iwaya garisi yachisa. Yachisa nje. Kodwa la uthi lifaka selahlatshwa.
Yeah.
Lahlatshwe injection ya I vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nje abatonga le midi phela lo kana kubulala
nomuntu. Ngathi wayo wazinga nje azvita oke angathi ngathi watovela mulawo.
Eh?
Ngathi watovela mulawo.
Hey.
Ekuqala labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakale ngesikhathi lumemetheka udlakela emaswingo lapho umkhokeli webandla le-MDC Alliance uMnumzane Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesi sabelo ekhuluma lozulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana ye-Twitter othi uthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli beZANU PF lapho uChamisa akade lomhlangano lezakhamizini. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati uthi akulambiko oveza ukuba kuthi nje uArnold Batirayi lo Admire Mfamba eGuthu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Gold Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla leZanu-PF umnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla leMDC Alliance bathi lalethela eZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe ibandla leZanu-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreservedly.
njenge-MDC Alliance siyasola okwenziwe yiZanu-PF labantu bayo babhidliza isekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni seMashwingo.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZanu-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo ngiyedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZanu-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwe luka-1980 khonale eMashwingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wehlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZanu-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi, vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangu dlwangu.
Engcwethi kwezombusazwe uNkosazana Patience Banda okunhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZanu-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe eMashwingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 xa efuna ukuthi kususwe ibandla leZanu-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZanu-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kule nhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwezela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano olungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi-ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama-political parties amatsha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke kuthi ukuthi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZanu-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho oluzayo bachithekene bale abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawo mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane. UZulu wakithi ke sithenxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi makulo manyano kulobumbano, yikho uZulu ke akufunayo khonoko.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezanu PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe lama terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izanu. Then from there base bekwazi ukuthi izalo nxa isiphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyela amaphathi nabo ngendlela ade kungama structures angkhona. So it's the only, I think it's yinto e right ukuthi sibili bayenze, although i MDC phela mbonane siwine about 5 times ama elections noma nje bengakazi banika ichance. So because of that ama numbers lawana ama elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU PF kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe vele babengasakwanisi ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance MDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebeleleni ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo yemukela izipho zendawo zokuhlahlela izibi ezamabhini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yebele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kathi ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lukuthola mahala, le mfundiso nje yonke le mibuzo elilayo, wozanini sizo kwayisana sindawonye.
Ugwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane wonalo, yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council we do ama examinations, singahlola sesukurefer kuma organizations asebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 yokubulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje uhlelo lwabesifazana asiduzene bomama. Sikhoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli uHulu Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya leMelika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana noBiden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi lizakwenza lokhu nxa kungela dlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. URia William Nyuyada odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijayo yagqekezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaywa kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiye abantu bezibuza ukuba kusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lolandela izombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kutsho ukuthi kulolu khetho lwenu ngoba makathi sisasalele nearly 2 years ulisiye kuma-elections soqala ukuba no-violence enjengaleyo kutsho ukuthi siyafakalesa esikhathilesana kuzawube sokukubi kakhulu ngoba amabandla athengisa ukuthi akazimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna umsebenzi wabo udlwangudlwangu kakhulu ibandla elibusayo. Singazi lebandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathike lalo eliphisayo alikho msulwa la kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zoba seduzanisebenza vota.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangelo sokwenzakele?
Ya, ngaphela kwakathesi nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Israel zezimbawo zilokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-MDC laba lezi mali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi nje abantu bengakhuluma abakhathi lokhu nje kuyatshengisela nje ukuthi ye akwabi nokuqhuba kwengqondo mayelana i-violence zomudlwana. Kodwa asike sithi kuzakwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo iviolence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla leZANU-PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ukuthi iZANU-PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni. So uma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona, bona baba lokwethuka okukhulu. So uma besethuka bazorejectha ngokwenza ubudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo, ngoba bayazi ba-MDC ingafika emakhaya, abantu bemakhaya ma bengayithandi i-MDC bayivotele iZANU-PF kuyabe kuphele ngayo, ngoba yona igcile emakhaya. So iZANU-PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo, and they are not baconvince abantu basebenzisa udlame of which into embi kakhulu, kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi MDC ikhampeni emakhaya.
Ye mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla leZANU-PF lingethuka yini? Thina sibone ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi iZANU-PF inqobe. Ukubona njani wena ke?
Phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek, singaze sinandelele i-public media i-ZBC, amasosha, izinduna. Ngibona ngathi mina ukwethuka kweZANU-PF kungaba kuyimthande ngenxa yokuthi bona vele bathi bedidambu
Mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla aMDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlulile luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakala kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu, i-MDC alliance, but athi ibandla likaChamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kuthotshela kweZANU-PF ilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla leZANU-PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohlweni vele iZANU-PF vele yenza inqobe i-MDC, siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uPriscilla Zigumba uyahlale phansi labantu beZANU-PF sebeqoqa khona ukuqila, esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazimisise. Ngibona ngathi ngoba phela anje siyazi ukuthi amaindoda ama-polling station bebebhayiza nje ama-polling stations abaningi bebengayikhona. So ama-numbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi iZANU-PF iqine, kodwa ukuqoba iMDC alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba iZANU-PF iyabe ile nhloni beyisesaba ukugqila.
Unozana Joyce Ngwenya, incwadi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lolandela ezombusazwe. Unumzana Cassius Mpofu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Liza kuphathisa abohlobo lwe-Rohingya kwele Burma labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane eleBangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye 1.5 billion dollars kusukela ngoNcwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende weleBangladesh loZulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakweleBangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olwe-State Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakweleBangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kweleBema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko oyedulwe nguhulumende wakweleMelika. Singakehlukani isihlobo, wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela mhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngeGibbs Dube.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.